Mvura yakanaya mukutanga kwesondo rino yakafarirwa zvakanyanya nevamwe varimi zvikuru vari kugadzirira minda yavo, asi varimi vegorosi vanoti yakaunza unyoro hwakawanda hwave kumeresa gorosi ravo. Varimi ava vanoti kumera kwegorosi richiri muminda kunoderedza gohwo ravo, uye gorosi rinodzikira unaku hwaro kana kuti kwaliti. Varimi vane michina yekuomesa gorosi kana kuti madhiraya ndivo vangangogona kukohwa sekutarisira kwavo. Mumwe murimi wekuchegutu mudunhu reMashonaland West vapenikati Magwada vanoti gorosi ravo rakanayiwa kwemazuva maviri richadzikira unaku hwaro, zvichaita kuti riiswe mugiredhi repasi, izvo zvichavapa mari shoma pane yavanga vachitarisira. Mumwe murimi wekuMashonaland Central vari Midio Makaki vanoti gorosi ravo rave kutoonekwa kuti rave kumera. Mumwe murimi wekumarondera mudunhu reMashonaland East vachaona nhoe vanoti vave kutoomesa gorosi ravo nekuti havazive kuti mvura ichapera rini. Murimi ane mukurumbira mudunhu reMashonaland West vatinashe Ziki vanokurudzira varimi vegorosi kuti vatenge michina yekuomesa gorosi kuti vasarasikirwe negorosi kana mvura ikanaya zvisingafungidzirwi sezvakaitika.
Chazvo kuti anaya like nhasi anaya mangwana kusvika for 3 days or so kusina zuva. Mbazavo wechi inozotarisa kunzi nosprauta.
Mumwe murimi wegorosi kuMidlands vakatenda makwarara vanoti kana murimi asina michina yekuomesa nayo gorosi rake anofanirwa kukurumidza kurima mumwedzi wachivabvu kuti azokurumidza kukohwa mvura isati yaturuka kusanganisira yebumharutsva.
Kukurumidza kudyara, kurumidza kudyara zvakaipurega nemunamei izvakaomunamei nezvatoti yakatiromana akatochera.
Asi vaziki vanokurudzira varimi kunyanya vegorosi kuti vatore insurance kuitira kuti vazobhadharwa kana paita matambudziko anoparadza zvirimwa zvavo akaita semoto kana mvura sezvave kuitika izvi. Sachigaro wesangano reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanokurudzira varimi vegorosi kuti vakurumidze kurima kuti vange vapedza kukohwa muvhiki rekutanga mumwedzi waGumiguru.
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti kana vachirima gorosi ngavadyare nenguva kuitira kuti wichi yavo ikohwewe kubva muna September kusvika first week of October mvura isati yanaya.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaObed Jiri vanoti varimi vegorosi ngavambomira kukohwa kana vasina michini yekuomesa, vachiti gorosi rimbotanga rarohwa nezuva riri mumunda kuitira kuti unyoro hudzikire. Gorosi rinofanirwa kudzika unyoro kusvika pamadhigirii 11 kana kuti 11 degrees kuti rikohwe pasina dambudziko. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti zviroto zvebazi rezvekurima zvekuti varimi vachakohwa matani 440 ezviuru zvine 444 kana kuti 440,844 metric tons pamahektare zviuru 92 akarimwa nyika yose. Hurumende yakazivisa mwedzi wapera kuti ichange ichitenga tani regorosi nemadhora ekuAmerica anoita 522 kana kuti US$520. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.